Mumapepa zvitswa kudare repamusoro reHigh Court nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nerefootwear Tanners and Allied Workers Union ZCTU iri kupomerwa mhosva yekurambidza masangano aya kuvhota paCongress yesangano revashandi iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya muHarare. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vati havasi kufara nedanho rakatorwa neZCTU vachiti sangano ravo rakaita zvose zvinodiwa pamutemo kuti rikwanise kuvhota paCongress iyi.
Tiri mubishi yekugadzirira Congress yatatifanira kuparticipatawo sememba iri fully paid up member yakamita zvese zvinodiwa neconstitution yeZCTU. Takazosangana negwaro ratakanyorerwa muna musi wa8 October tichinzi hatichakwanisi, hatina simba rekuvhota kuCongress iyi. Zvichinzi zvakatsungwa mugeneral council meeting yakaitika musi wa10 September. Resolution yavo yavanoti vakaita, vanoti vanoibhesa nesection 9.5 yeconstitution yeZCTU iyo inoti munhu wese anoparticipata kuCongress anofanirwa kunge akaendesa list yemadelegates kusati kwakwana 4 months kuti Congress iitwe.
Vamasaraure vati danho rakatorwa pamusangano weGeneral Council yeZCTU rekuvadzivisa kuvhota harisi pamutemo sezvo musangano weGeneral Council uyu wakaitwawo pasingatevedzerwe bumbiro reZCTU. Vamasaraure vati musangano weGeneral Council uyu wakaitwa nguva yaifanira kuitwa musangano uyu yadarika, saka nokudaro zvose zvakabvumirwa pamusangano uyu hazvisi pamutemo.
Tukatarisa musangano wacho weZCTU wakazoannounza date reCongress wakaitwa musi wa25 June. Cut off date rekusubmita manames ranga riri musi wa31 May, zvichireva kuti pamutemo kuZCTU hakuna affiliate yakakwanisa kumita 4 months idzi. Asi instead yekuti pagadziriswe kuti zvoonekwa sei kuti sezvo pasina union imwe zvayo yakakwanisa kumita threshold, zvogadziriswa sei pamutemo kuti tese tikwanise kuparticipata, popostponwa Congress here kana kuti munhu wese oparticipata, pazosarudzwa kubvisa maunions akaita union yedu seATUS ichinzi haitenderwe kuparticipata Congress iyo nemane imwe yemafootwears vachinzi tirinzi makanonoka kujoina. Asi constitution yeZCTU hainei nezuva rakajoina union, inoti vanhu vanoparticipata Congress vanhu vanofanira kunge vakabhadhara mari dzavo zvinokwana, vakamita zvose zvinodiwa.
Asi mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati,
tine nyaya yokuti magweta maviri vakatipa malegal opinion ari kupokana. Rimwe gweta rakatiti kana tichikaunda sezvinoreva nebumbiro redu remutemo tinofanira kuzivisa nhengo dzedu dzese pachine mwedzi mina kuti taakuenda kuCongress dzounza madelegates adzo dzotipa mazita adzo nemanhamba emamembers avo. Saka izvozvo hazvina kunyatsokuitwa namazvo. Rimwe gweta rakatizivisa rikati pakuverengwa kwemwedzi mina hativerengi mwedzi mumwe nemumwe asi tinoverenga mazuva kusvikira pazuva rakatarwa reconference. Asi rimwewo gweta ratagara tinaro ratinovimbawo naro rakauyawo rikati tinofanira kuverenga mwedzi. Saka ndo dambudziko retinaro ringada kuti tidzokezve kumagweta edu kuti vatibatsire kuti zvapane nyaya dziri kumatare chii chatingaita kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka.
VR2s nesangano refootwear Tanners and Allied Workers Union vanoti vari kuda mutongo wekuti Congress iyi imiswe kusvika vabvumidzwa kuvhota paCongress iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano refootwear Tanners and Allied Workers Union. Musangano uyu ukabudirira vakatarisirwa kukwidzana pachigaro chemutungamiri weZCTU ndivaPeter Mutasa naamai Florence Taruvinga, uye vakatarisirwa kukwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wekutanga kana kuti First Vice President ndivaDominic Manyangadze navaMandla Svanda. Vamuchapiwa mazarura naamai Miriam Katumba ndo vakatarisirwa kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri wechipiri kana kuti Second Vice President. Munyori mukuru weZCTU kana kuti Secretary General anozodomwa panopera Congress. Mune imwewo nyaya, nhumwa yeUnited Nations iri kushanya munyika, amai Alena Dohan nhasi vasangana nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, gurukota rinoona nezvekutengeserana, amai Sekai Nzenza, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo nevamwe. Mutauriro wavamonzora vaLloyd Damba Vati vamonzora vasvitsa nyaya dzakawanda kuna Mai Doan dzinosanganisira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakakanganisa zvakadii veruzhinji munyika.
Okay, chekutanga ndechekuti musangano yedu isakaita kuinvite kana Mai Doan nasi. Saka chekutanga toda kutenda nekuti tainvitwa. Asi ndechipiri isusu hatisi vanhu vanokwira pamusoro pemuti kana pamusoro pegomo tichipemberera kana kushambadza zvatataura. Nekuti zvakafanana nekuti tatamount to negotiating in public. But zvinhu zvatata presenta isusu zvatinotarisira kuti zvinhu zvienderere mberi nyika inoenderere mberi. Ta presenta in writing. Saka iwo Mai Doan akabudisa ripoti yawo isichazobudisawo ripoti yedu. Saka tarisira izvi kuti tichazviburisa ndofunga kupera kwemwedzi uno. Hatisi kuda kuti tinge tichiita jeopardize the sanctity of the secrecy of our meeting.
Kusangana kwaita Mai Doan navamonzora kunouyawo apo masangano anoshanda akazvimirira achiti Mai Doan vanofanira kusangana nevemapato ezvimatongerwo enyika akasiyana-siyana, vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe, kwete kuti vaswere vari mumahofisi ehurumende vachiudzwa zvinhu zvimwe chete. Hatina kukwanisa kutaura naMai Doan kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi hurumende yakati Mai Doan vachazotaura nevatori venhau kamwe chete musi waGumi Guru 28 kana vachinge vapedza misangano yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.